Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai zvekare kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vasori vanoedza kupamba mutungamiri webazi revechidiki muMDC. Sangano reAtus rinoti pane gwaro rine mazita enhengo dzaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro kuti nhengo dzavo dziomeserwe pamabasa pavo. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC vaObesitole vanonzi vakapotsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuAvondale muHarare neZuro. Izvi zvinotevera kupinda kwavange vaita mumusangano wainge wakokerwa nevenhepfenyuro yeZimpapers Television neZimbabwe Council of Churches. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nharimbozha yavo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata kweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo.
Vafole mukuru wechidiki weMDC vakange vari mumwe wevatauri vakange vari pachirongwa chinonzi VCHES, inova iyo platform yemadebates yanga iri kuitwa neZuro Maneru. Mutambo uyu wakati wapera vakuedza kuti vabude, vakawanikwa vamwe varume vaisvika ivo 6. Vamwe vaviri vacho vangavenge vakabata pfudzi dzinoita idzo maAK-7 vakasvika vakadzvinya vastori tichida kuedza kuvapinza nekuvambundikidzira mumota yavakange vanayo. Varume vakange vane mota nhatu, one yacho yanga iri rudzi reRAV4 ndiyaida yavakange vachisundira kuti vapinze vastori. Yakavhukwa madoo, imwe yacho yakanga iri kombi yakanga isina mahwindo asi yakaita kunge chena. Asi pakafamba mwari nekuti pakange pane vamwe vakange vari pedo uyezve vastori vakakwanisa kuti vakwanise kushama kuita noise yakanzwika nevanhu vakawanda. Vanhu vakamanya vachiuya pedo vachiedza kuti vavabatsire ndokuzowira pasi ndokutozopona kwavakaita. Varume vaya vakakudzokera mumota dzavo vakadraivha vachitiza vachienda.
Izvi zvakaitikira kunzvimbo ipi chaizvo?
Zvakaitikira kunzvimbo inonzi Avondale muHarare, panzvimbo inonzi Dzenyo. Ndo pakange pane event yacho, ndopakanga pane mutambo uyu inonzi Dzenyo. Zvakaitika program yatopera, vanhu vakutofamba vachidzokera vachienda kwavanoenda. Saka vananga vachitaura nyaya vachidai. Saka semunhu anenge achiziva kuti munhu mutungamiri webato akanga akusereka ndichifamba ndigare ndaenda kutungamira, asi vakamubatira ipapo. Mushure kwekunge apa anyatsotsemura nyaya yemusangano waanomirira zvakanaka pamusangano.
Izvi zvakaitika kumanguvai?
Zvakaitika nguva dzosvika kuma 8 kwavira Maneru. Saka vakazotipa zvadaro nenyaya yekuti munonge musingazivi kuti vanhu vachiri pedo here kana kuti havasi pedo. Takazowana vanobatsira vakawanawope kuti vavanje panzvimbo iyoyo kusvikira mapurisa azo aletwa akasvikawo. Takamanyamanya tikadana mapurisa, tikafamba nemapurisa tikasvika navo panzvimbo ndokuzokwanisa kuti vawane safe exit kubva padizeni pavakange vari apa.
Saka pane akasungwa here kana kuti hapana akazoziva kuti vanhu havaenda nekupi?
Hapana akazoziva kuti vanhu vaenda nekupi, nekuti mota dzose dzavakange vanadzo dzakabuda dzichimhanya. Munhu wose aingoti tauna mota nhatu dzichiteerera dzichimhanya dzakananga neuku, kuratidza kuti vanhu ava pavakaona kuti chirongwa chavo kana chinangwa chavo chakona vakakurumidza kuti ngatitizaitibve panzvimbo. Hino mapurisa akaudzwa nyaya yacho tisaa takangomirira kuti chinzwa kuti mapurisa anoda kuiferefeta nokuifeya achinda mberi achiti chii.
Pane zvaitaurwa here nevarume ava vaida kuedza kuvapamba?
Hapana chavaitaura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. takadaro sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti pane gwaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro mumatunhu mazhinji rine mazita enhengo nevatungamiriri veATUS rinokurudzira kuvhiringwa pamabasa chinangwa chiri chokuti vadzingwe mabasa. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Musaraure vaudza Studio 7 kuti gwaro iri riri kubva kuvasori vehurumende. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima sezvo nhare mbozha yavo yange isingadayirwi uye mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi haina kupindurwa pataenda pamhepo. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Maseo akanyora list yemamembers edu kunyanya matop leaders yemamembers edu yavakatumira kumadistrict iri kusvika muzvikoro kumaheadmaster vachiudzwa kunzi vavictimize vanhu ava. Vanhu ava vari ku vanhu ava vane mazita akanyanyozara palisti iwayo vanhu vatinge vachitungamira vari kutungamirira maprovinces vedu vanove vanhu vanga vari mubishi reko vari kuomobiliza nekurekruta vanhu kuti vajoine union yedu nekupatisipa nekuorganiza kuti vanhu vapatisipate mumaprocesses edu. Idanho ratorwa nestate pamusoro pemamwe matanho ayanga yagara yechitora ekuedza kutinyararidza rekuedza kuparadza union yedu kuti isatejei.
Gwaro iri raiti chii?
Ilist yemamembers edu vari kunzi vanhu vanofanirwa kuti vadhingwe mabasa kana vachinge vangowanikwa vaine chiromhosva doko doko. Vanhu vari kunzi vanofanirwa kuharaswa vavictimized vasawane ugaro hwakanaka kubasa kwavo. Tikatarisa izvi zvinhu zvanga zviri kutoitika zvekuti nemaheadmaster ari kunotsvagana nevanhu vezanupf mumacommunities vovanyoresa zvematsamba zvekutanga kukumbira kuti ticha uyu ngaabviswe pachikoro hatichamude kudo vachinoenda pachikoro vachinokangarisa vadzidzisi vedu kushanda kusanganisirawo zvenekungoramba mamembers edu achinyorerwa matsamba akasiyana siyana yekupiwa mawarning nekungonyoreswa mamwe magwaro ekuti vatsanambudze kwavanga vari.
Gwaro iri rakasainiwa nani? Makamboriwonawo imimi?
Gwaro iri rinenge rine masignature evanhu vanenge vari vautungamiriri wenzvimbo iyoyo. Kana raakuzobva kumadistrict senge razosainwa nemadsi achisa kumahedzi avo. Saka maebhasa nemaetritres ari kupigirawo basa ratiri kuita ndo vakazotipa mazita avanenge vawana. Kusainwa kwemazita kwelist kunozoenderana nekuti inzvimbo ipi asi vanenge vatopiwa mazita acho.
Gwaro iri rava nenguva yakadini ratumirwa kuvakuru vezvikoro kumaheadmaster?
Isu tatoziva zvesvondo rino musi wemuvhuro ndo patakatanga kutakira nhare dzakasiyana siyana tichiziviswa kuti tine malista atapiwa emamembers enyu atiri kunzi hatifanira kuti taarega ari muzvikoro. Taramba tichinzwa munhare dzakawanda tichitumirwa mazita nemaheadmaster vachitiudza kuti ndo vanhu vatatageta.
Imimi sesangano reATUS pane zvamati maita here pamusoro pegwaro iri?
Zvatangoita izvezvi zviviri. Chekutanga ndechekuti tizivise mamembers edu acho ari pamalisti iwayo kuti vagare vachiziva kuti vari kutagetwa nehurumende kuti vagare vakagadzirira vadzidzise kana paine zvinenge zvaitika kwavari. Tikagara takagadzirirawo magweta kuti kana paine zvaitika vakwanise kubatsira mamembers edu nekuchimbisa. Danho rechitatu rataakutora izvezvi nderekuti titore listi iyoyi yataanayo toidzorera kuministry tichivanyorera tichishandisa magweta edu tichivazivisa kuti tatambira mashoko aya vari kutenderedzwa muzvikoro uye isu tiri kuvapa warning yekuti vasiyane nekushungurudza mamembers edu.
Magweta enyu mavazivisa?
Magweta edu tadovazivisa inhongu ivo vatati vagare vakagadzirira kuitira kuti kana paine chaitika vakwanise kuchimbisa kumhanya kunobatsira mamembers avo.
Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Chikwata chenhengo dzeparamende nanhatu chiri mukigali guta guru rerwanda uko chiri kudzidza pamusoro pechirongwa chenyika iyi chekuvhura pamwe nekurerutsa mikana yekuita zvemabhizimisi cheRwanda Development Board. Vari kutungamira chikwata ichi uye vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vakaimgnes paradza vanoti chakavatuma kuenda kuRwanda inyaya yekuti vari mushishi ikuedza bhiri rinozoona vachiumba Zimbabwe Investment and Development Agency iyo vari kuda kuti ifanane neurongwa hwekuRwanda urwu. Urongwa hweRwanda Development Board hunonzi huri pachinhano chechipiri muAfrica uye chechimakumi maviri nesere mupasi rose munyaya dzekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaparadza.
Ndokutungamirira maMP kuno 36 takatungana neParliament kuti tizoona kuti vanozvifambisa sei kuno kuRwanda panyaya yemabhizimisi yatinoti muchungu ease of doing business. Saka kumusha tine mutemo watiri kuisa yatinoti ZIDA Bill, Zimbabwe Investment and Development Agency Bill. Iyo ichaita kuti bato rakafanana neZIA, Zimbabwe Investment Authority, ZISEZA neSpecial Economic Zones neinonzi joint venture unit kuti zvipfunzwe izvozvo kuvakwe bazi rimwe chete rinonzi iro ZIDA, Zimbabwe Investment and Development Agency. Saka tine mutemo wacho watinawo kuParliament. Saka takati tisati tapedza mutemo wacho taupasisa toda kumboona zviri kuita kuRwanda, nekuti president pavakauya kuno kugore rakapera muna Machi vakaenda kunoshanya one stop shop yeinonzi Rwanda Development Board. Ndopa vakaona kuti system iri kuno iri kusenza zvakanaka vakati ndoida system iyo kuZimbabwe. Ndosaka tiri kuno, saka takavashanyira ivavo. Iye zvine zvitanga tiri ku special economic zones yavo kunoku tichazonzwisa kuti chii chavari kuita, chii chavakaita kuti vasvike pavarapa. Kana kuti kuri Zimbabwe ibudirire tinofanira kutoita zviri kuitwa kuno kuRwanda zvataona kuno. Zvinoshamisa zvataona kuno.
Vamwe vanotiwo Zimbabwe ine zvakawanda zvainoenda ichiyemura muchinoona, asi kuti zvinhu izvozvo zvizosimuka kana kuti zvitangwe zvirongwa zvakadaro hapana chinge ichizobuda. Chii chinozoita kuti mutore nguva musiri kuzozviimplement?
Izvo zvanga zvichiitika kare izvo. Iye zvinezvi ndosaka tauya kuno tava nehurumende yavamunangagwa iyi. Haisi hurumende yekungotaura chete, hurumende yekutoita. Ndosaka tauya kuno kuRwanda. Saka izvozvi tiri kutotaurirana kuti ripoti yedu tinoisvitsa kuna president kuti vanyatsoziva kuti ichi chinhu chedu kuti chinyatsofamba kumusha uko cheZIDA ichi chinofanira kunge chichitungamirwa nevanhu vakaita sei.
Nyaya imwe inogona kusaita kuti zvirongwa zvakadai zvibudirire, honorable Paradza, inyaya yekurwisa neuori pamwe nekubudirana pachena munyaya dzezvemabhizimusi. Vamwe vanoti ndo zvinoita kuti vanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe vange vachitya. Zvii zviri kuitwawo panyaya iyo?
Izvo zvinyaya yeuori ndo isanga kuno hakuna zveuori. Ukaita uori kuno nyangwe wakabva kuHondo navakagame oro wakaita se unoenda kujeri. Saka vakawanda vakaenda kumajeri, saka hakusisina zvinonzi uori. Ndo zvinofanira kuitika kuZimbabwe. President vanofanira kutombosiyana nenyaya yekuti uyu ndakaenda naye kuHondo, uyu ndakandina naye kuHondo, uyu ndakanga tiri maminista tose kubva muna 1980, uyu ndonyarana naye ari mupolitibhiro, uyu ari mucentral committee, uyu ndiminista. Vanofanira kutombozvisiya zvese izvozvo. Isu kusvika kuti tingotaura taane makore tichingotaura special economic zones hapana kana chiri kufamba. Kunoku vanhu vacho vari committed kune zvavanenge vachiita, kwete zvedu zvatinoona kumusha uku zvekungoti chindini ndini ndini selfish zvatirikuita kumusha uku. Haibudirire Zimbabwe tikaramba tine pfungwa dzatinadzo. Iye zvinezvi tinofanira kubatana pamwe chete, ingava opposition ingava ZANUPF, tienderere mberi ndokuti nyika yedu ibudirire.
VaKindness Paradza vari parunare muKigali kuRwanda naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti pane kusawirirana mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa pamusoro penyaya yekuratidzira, zvichinzi vaChamisa vanoda hurukuro asi vamwe vachida kuratidzira. MuDaily News mekare mapurisa anonzi abata vanhu vana vange vaine zvinoputika zvavange vachida kuenda nazvo kuSouth Africa. MuHerald mune nyaya pamusoro pevaimbo vemukuru weState Residences vaDouglas Tafuma, avo vanonzi vakapinza motikari makumi masere neimwe munyika vasingabhadhare mitero yekuti dzipinde. MuNewsday, bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kushora zvikuru vakamborwa hondo, avo vari kuti kana vanhu vakarakidzira vachashandisa zvichisimba kumisa kuratidzira uku. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mukaseme, andinoti munofara here? Chokutanga ndinoda kutenda vanotibikira zvese nyuzi dzechokwadi paStudio 7 vasina saitira vakarerekera. Vanotaura chokwadi chokwadi zvinenge zvabuda sezvazviri. Ndozoenderawo pavakuru veduwo avo vakatitungamirira vari kutitonga. Dai vanzwa utsitsi veduwe, vanzwa utsitsi. Kana vanhu vakaisa zvichemo zvavo, ngavarege kuti kana vanhu vava kudemonstrera vachiratidza kusafara kwavo, vava kutumira masoja chinhu chisina kunaka pamberi paMwari. Tinozviziva hedu kuti ichiri nguva yavo Mwari kana vazotendedzavo. Like panguva yaGoriati, Goriati aimbova muurai mukuru, asi Dhavhidhi akazomuuraya nechinhu chitukutuku. Saka tinoziva zvedu kuti tichasvikapo chete. Hazviite, Mwari havarambi vakanyarara. Kana Mwari vari kukudenga uko, ndinozviziva kuti Mwari havarambi vakanyarara ini. Ende ndinozviziva kuti Mwari vachapindura chete.
Masera sehenyu vatepenyuri, muti pachirongwa ichi nyaya yamunotaura yakaoma kwazvo yemapasipoti. Tizivi toita sei? Ndo zvifambiso zvedu zvinotiita kuti tione kuenda kumabasa, sezvo tine mabasa akasiyana siyana. Hazvakaoma veduwe, dai vakwanisa kuzvigadzirisa havo nechimbi chimbi, because mabasa achatiperera. Iyo nhamo futi yakatirova futi seri nokuseri futi. Tatambura vana veZimbabwe, tatambura.
Kwazivaiwa ashamarari weStudio 7, inini ndinoda kutaura pamusoro pavamunangagwava. Vamunangagwa nyika yaoma iyi, ngavakari vari munhu anofunga ngavangosiya zvinhu zviitwe nevanozvigona. Isatambura tiri kuno kuJobheg, hatisina kana mapasipoti ekudzoka kumusha. Taudotya tikadzoka kumusha toziva kuti tichazodzoka sei kuzotsvagira mhuri, chikafu. Saka tinokumbira kuti aiwa ngavatiitirewo masiriasi tigonewo kurarama munyika. Tarisai mhuri dzedu dzaakutambura dzaakufa nenzara.
Sei vashamarari veStudio 7, ita ndiko chinoti sonde. Dai hurumende yatigadzisiro nyaya yemapasipoti, pamwe zvinhu zvaiita bho. Tave kutambura kuno kunyika kwatiri kuno, kozi pese paunonga uri panongoda pasipoti. Even kana kubasa chaiko kunotoda pasipoti, nazvisina kutotimirira zvakanaka. Vatungamiriri vedu vaisawo musoro pamwe chete vagadzirisa nhau dziri kutinetsa izvi.
Makasimba here vateereri veStudio 7 nevose vatepenyuri veStudio 7 vari kuAmerica? Vana mukoma Hwande, vana mukoma Tanonoka Hwande, vana mukoma Blessing, ndoti makasimba here? Munodai kutifadza nekutipa nhau dzakadai. Ini ndinonzi Ishumaya Mufusiri wandiri Cape Town. Ndoda kutaura pamusoro pemapasipoti, apo vanofanira kugadzirisa nokukurumidza hurumende, kuzi mapasipoti ava kuti expire. Kuembassy kunoku ndakabva kune zuro wakati havana iwo mapepa acho okuitisa mapasipoti. Saka madei vaitawo nokukurumidza, kana vatadzavo ngavasiye vagoni vaite. Ndatendamo.
Ndinomushungamidzaya nemufaro weStudio 7. Ndini Mundiita Zunga Kuzeya, unobvira apa Zimbabwe pari Maya apo kuChipingo. Inini ndinochema chema ngenyaya yamunangagwa zvavari kuita muZimbabwe umo. Nyaya yemapasipoti vari kuita ne kukira kumtengu esinu vanu chukutambu zikane nzara mkanyo munu chaura kudai isu nyotu chona zishamiso nilu South Africa munu minuona zishamiso anamku ya varu kuhora varu kutambira mare asima yangu wakukama sinu kupere esima kusinu vanu hamba mdondiora apana nechi vanu tambi sinu ndishamisa zukuru siro zakala indiru zukuti ino zikunuru warini higa ya Zimbabwe vasinziri yopati na mamu gabi gama chinjeo vaisa vachamisa zimwezengu watinga sununduka zingazi yorinane ezozo kuti vaisa vachamisa inechema chema nomchemo ezozo zinezu no dinotenda domu siya ono mfaro
ina angu dinoti maskera sei wakomana wanoita basa guru ve studio 7 mosa anga kudomine mazita handi ndakatarisa hangu makurukota ose hurumende anogara muchivabvunza muchidini pane murume uyu anonzi Fortune Chasi murume uyu unozama nepose paanogona kungoti hake ari kushandira hurumende isina mari asi chero achamisa vanofanira kuongorora vanhu akaita saivavo kuti ndo vanhu vanofanira kupinda muhurumende pari zvino deva nyangwe naiwa munangagwa vanofanira kuongorora vaFortune Chasi vavaite kuti vaite mutauririwo uye anonzi Matema Dhanda nokuti Matema Dhanda haazivi chinobuda muromo nechinopinda muromo unongosanganisa vaFortune Chasi munhu anotaura zvinhu zvinonzwika ende vanofanira kuita mutauriri waMatema Dhanda.
Vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wava Osama bin Laden, Hamzi bin Laden, anonzi akaurawa mukati memakore maviri apfuura mukurwiswa kwakange kuchitsigirwa neAmerica. Mazana nemazana evanhu akaratidzira nezuro muguta reAl Obeid muSudan mushure memauto apfuura vanhu vatanhatu vanosanganisira vana vechikoro vashanu vakafa. Kuratidzira uku kunonzi kwakatangidza mushure mekukwidzwa kwemitengo yechingwa apo pakazounzwa masoja kuzomisa kuratidzira uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chechipiri pakati penhengo gumi dzebato remaDemocratic Party dziri kukudzira mukana wekuzokwidza utungamiriri hwenyika chapedza debate chinguva chishomanana chapfuura mangwanani ano. Sanezuro vanodzidzisa political science paWellesley College kuMassachusetts Dr. Chipodendere vange vakatarisa nokuteerera chikwata ichi chichikakavadzana.
Nhasi ndaona I think kuda vanhu tanga tanetawo pasocial media rinenge ratange rakaneta asi nyaya yange yakanyanyisa kukoshera vanhu inyaya mbiri siye zvakangoitika nezuro nyaya yehealthcare. MaDemocrats vari vazhinji vavo vari kuti vanoda yainonzi national provision yekuti munhu ukarwara ukaenda kuchipatara unenge usingazotarisirwi kunzi unofanira kubudisa mari yakawanda kubva muhomwe mako kuti urape asiwo vamwe vari kuti mainsurance company vanofanira kuramba vachishanda nemabhizinisi nemaemployer kuti vaprovide health insurance. Ndaona kunge Kamala Harris vanga vane vakati simbei nekuti munhu wese aramba achingodzoka kuplani yavo kuda kuigadzirisa iyo. Saka mafungiro angu ndeyekuti anzi ane bhora ndianomakwa, saka ipapo vanoratidza kuti vanga vane bhora. Asi panyaya yeimmigration panenge pane kakusabvumirana kakanyanyisa.
Vanhu vanga vakatarisira kuti vaJoe Biden vachaita nesimba. Nhasi zvafamba sei? Moona sekuti vaita zvakadini vaBiden?
Vakapiga gadzirire pane zvavanga vari padebate rekuti angasa vanenge vari kutambudzwa nevechidiki ava vanogona kudzoka vagoita front runner but ndinoona kunge nhasi paexposwa maweaknesses akanyanya saka pane nyaya
wamunofunga kuti aenda mberi kwavamwe nhasi ndiani
ndingati ivo vababaidheni vanga vane nguva yakawanda vachitaura asi ndatafunira anakidzwa zvangu navaiyani vanga vane maasa zvakasimba asindizivo zvedu kuti hatifungiri kuti vanogona kuzoita ndivo candidate asi vanga vakasimbawo vacastro vanga vachiuyawo vachitaura mapoints avo vaiyani vakanyanyisa kusimba sekuti semunhu anga ari entrepreneur kushinda business vanonzi visitor the economies mai Christine Gilbert vanga vakasimbawo panhau dzerusa raganda kutaurisa kuti ivo semunhu mutsvena vanonzwisisa kuti vane privilege yavanouya nayo saka vanhu vanga vachitaurawo kuti munhu anogona kutsanangudza nyaya dzeraces
Dr Chipo Dembere vari parunhare kuwellesley kumassachusetts nestudio 7 gurukota rezvedzidzo vapaul mavhima vanoti vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anodzora vana vechikoro kuti vasaite hunhu hwakaipa asa chiguriwa anoti panyaya inotevera
vachitaura mashoko egurukota rezvedzidzo pakuvhurwa kwevheta IDF zviri pamutemo mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reHarare vasiruzweni vati huori kubata zvirwere zvepabonde kuba kunyepa uye kubata pamuviri kwevanasikana vari kuenda kuchikoro kwawanda zvikuru munyika vazuweni vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoita kuti vana vakaverenga vanochinja maitiro avo vosiya kuita kwakaipa
kana akabudisa mabhuku akati wandei vakazviverengera I think they will get information to protect themselves apart from the ordinary teaching which is going on but makazviverengera kuti mabhuku itwotwo vachiziva maeffects azvinoita paupenyu hwavo zvinovabatsira
vazuweni vati karikuramu itsva yakaundwa nehurumende muzvikoro yakanaka sezvo ichiita kuti vana vakwanise kuzviraramisira muupenyu kana vapedza chikoro kunyange vakashaya mabasa nhasi ranga riri zuva revanodhinda mabhuku kushambadzira mabasa avo mumwe anga achishambadzira zvinyorwa zvake vari Joyce Ngwenya vati vanhu vanga vari vashoma nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika
gore rino kunenge kwakati nyararei ndozivairi kuti izvi vari kutanga asi tangudzira kuti kana tiri kubookfare pane zvizhinji zviri kuitika pane mamastends akati kuti asina maexhibitors ndofunga zviri kufambirana nenhingi neupfumi hwenyika hunenge huri kukamina
vangwenya vati kunyange mutengo wekushambadzira kuzibf wakakwira vati zviri kuenderana nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakawanda munyika
tokarira kuti sezvo iri zuva rekutanga mangwana kushanga kunyanya vanhu vakawanda tioda kuti vana vechikoro vauye macollege students auye kuti titauri nezvekunyora kwemabhuku nezvati nezveupfumi hwenyika asi kunenge kwakati tonhorei gore rino
kushambadzira mabhuku kuzibf kuri kuita madhora chiuru kukambani asi munhuwo zvake anobhadhara madhora mazana matanhatu nzvimbo dzakawanda dzanga dzisina vanhu vanga vachiratidza zvinyorwa nemabhuku avo izvo vakawanda vanoti mucherechedzo wekuoma kwakaita zvinhu munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Arthur Chiguriwa
sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau mutungamiriri webazi revechidiki muMDC vaobesi tole vanonzi vakapotsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuavondale muHarare nesuro sangano readus rinoti pane gwaro rine mazita enhengo nevatungamiriri varo riri kuparadzirwa kuvakuru vezvikoro richivakurudzira kuvhiringa varayiridzi ava chinangwa chiri chekuti vadzingwe mabasa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosora zvakanaka.